What's I know? Home free again. Again, again. What's I know? Malo, shinon ziriga, tiri muruoko, shangunda shechipo, saka shirimungongo, diga funga pako, tanga peti na hongo, vaimboti saiza, chiverenga mabondo, namo urombo, naguna kupuma, maheta wano nyomba, naguna kupuma, namo urombo, naguna kupuma, maheta wano nyomba nakuda kupfuma ndinini ndiri dombo karaswa nemuvaki pati ndini ndakazungosimudza makona kune vaindi nyomba ino achitishora pati nhasi pamango mandovamiririra varume kare hagare ari kare ega ndivatipire ina ndinganyare vaimboti pamvura kuimba makitare nhasi vari kuona vakapera kare namo urombo ndakuda kupfuma maheta vano nyomba ndakuda kupfuma namo urombo ndakuda kupfuma maheta vano nyomba ndakuda kupfuma malo kune vanhu vane mwoyo yakagomara vasingade kutiridza kana kuredhiyo pati kudo kuru iwe peta muswe ndokuti pwere vaduku vakuche rega kumaka munhu ane bhora zvechihwe kutaka kusuka nosara vakarara kupikisana nemunhu ane chipo mangwana akasimuka unosara uchinyara namo urombo ndakuda kupfuma maheta vano nyomba ndakuda kupfuma namo urombo ndakuda kupfuma maheta vano nyomba ndakuda kupfuma inini ndiri dombo karaswa nemuvaki pati ndini ndakazungosimudza makona kune vaindi nyomba ino achitishora pati nhasi pamango mandovamiririra varume kare hagare ari kare ega ndivatipire ina ndinganyare vaimboti pamvura kuimba makitare nhasi vari kuona vakapera kare namo urombo ndakuda kupfuma maheta vano nyomba ndakuda kupfuma namo urombo ndakuda kupfuma maheta vano nyomba ndakuda kupfuma Bye-bye.